WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 4 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kuti isimbaradze kudzidzisa vanhu nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotenda vagari vekumashonaland central mukutambira kwavakavaita nevatsigiri vebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru musangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vakurudzira hurumende kuti isimbaradze kudzidzisa vanhu nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yeCOVID-19. Izvi zvinotevera kudzika kwakanyanya kwehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 huri kuramba huchidzikira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata varusike akatanga nekuvabvunza kuti sesangano vari kuitawo sei kudzidzisa vanhu.
Isu sesangano tiri kuramba tichienderera mberi nemabasa edzidziso. Zuva nezuva tinenge tichipa vanhu yambiro yekuti ngatiendei tinobayiwa neuwandu hwedu. Tinoramba tichipa vanhu zvekare yambiro yekutevedzera maWHO guidelines aya ekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Tinorambawo zvekare tichikurudzira iyo hurumende kuti mabasa edzidziso ngaaramba achienderera mberi. Vanhu ngavarambe vachidzidziswa kuchishandiswa mikana yedzidziso yakasiyana-siyana kuitira kuti tirambe tichikurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa.
Kubayiwa nhomba kunobatsire chaizvo varusiki?
Zvakaonekwa kuti vanenge vakabayiwa vanhu ivavo vanenge vaine dziviriro iri pamusoro tichida kutarisana nevaya vanenge vasina kubayiwa nhomba. Asi chimwe chatiri kuramba tichikurudzirawo zvekare ndechekuti dai hurumende yamhanyisa mabasa ekubaya vana vechidiki vaya vane makore anosvika pa17 years. Zvakambotaurwa nehurumende kuti chatanga kubaya vana ivavo, asi nanhasi tiri kuona kuti hurongwa hwekubaya vana vechidiki hausati hwatanga. Saka tinoramba tichikurudzira kuhurumende kuti dai taita kuti vana ivavo vabayiwe.
Izvi munoti zvingabatsira sei takatarisa nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19?
Kuitira kuti tirambe tichiwedzera uwandu hwevaya vanhu vakabayiwa, uye vana ivavo vezera iroro vange vachidzivirirwawo zvekare kubva kuchirwere cheCOVID-19. Tiri kuonawo zvekare vemapato iye zvinezvi vatotanga kuunganidza vanhu. Dzimwe nguva manhamba acho ari pamusoro-soro kudarikidza akatarwa nemutemo wehurumende. Tiri kuona mapato angave iro riri bato riri kutonga mapato anopikisa iye zvinezvi vari mushishi kupinda muvanhu vachiunganidza vanhu neuwandu hwavo. Saka isu tinenge tichikurudzira kune ivo vatungamiri kuti ngave vemucherechedzo wekutevedzera mitemo inenge yauswa nehurumende.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nekuda kwekuti vanhu ivavo vari kuungana kumaradio ivavo vanenge vachiiswa panjodzi yekuzobatwa nechirwere cheCOVID-19. Izvo zvinozokurira zvipatara zvedu, izvo zvinozoita kuti vanhu vakawanda vasvike pakurasikirwa neupenyu. Saka ngatirambei tichidzidzisana. Tiri kuzviona kuti iye zvinezvi taakuzopinda muzororo rekisimusi nenyuyere, kuchauya vanhu vakawanda maZimbabweans. vamwe vanobva kunyika dzakaita sana England, vanobva kwana South Africa, nenyika dzakasiyana siyana. Saka zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti kana mumaborder medu imomo daita isa chenjedzo yekuitira kuti chero munhu anezenge achidzoka kumusha anga achinyatsoongororwa kuti munhu iyeye akadzivirirwa here kubva kuchirwere checovid-19.
Mukuru musangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro zvichitevera kuwedzerwa nemamwe masvondo maviri kwemitemo yokurwisana nedenda recovid-19 kana kuti lockdown. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti hurumende yanga isingafaniri kuita izvi sezvo kutapuriranwa kwechirwere ichi neuwandu hwevanhu vari kufa nacho zvava kudzikira. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuwedzera lockdown nemamwe masvondo maviri hazvina zvazvinobatsira, vachiti hurumende inofanirwa kupa vanhu nguva yekumboshandira mhuri dzavo sezvo tichiona kuti kutapuriranwa kwechirwere ichi uye uwandu hwevanhu vari kufa nacho huri kudzika.
Ndinoona kunge hurumende yaifanira kumbopa vanhu nguva yekufema. Tapunyuka kubva mu-third wave, hatizivi kuti fourth wave ichaya rini. Zvakakosha zvikuru kuti vanhu vamboti raramai upenyu huri normal. Kana fourth wave yazouya tozoita mamajures anopindiranawo nenguva yatee tasvika iyoyo. Saka ndinoona kunge lockdown iye zvino haisi kusevha purpose. Patiri pano netransmission rate iriko, inotori baseline transmission rate yatisingakwanise kuchinja nemalockdown.
Saka patasvika apa Dr. Madzorera, zvoitwa sei?
Ngatirambei tichiita mamwe mamajures ese, social distancing, masking up, tichitoramba takalimita hedu zvimwe macrowds the way they gather, asi general lockdown yombomira. Ndozvandinofunga kuti zvingatobetsere nyika.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Tabata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakati tibate mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, asi pataenda pamhepo vange vasati vapindura mubvunzo yatavatumira. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 44 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 674, 4684. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga vava zviuru zana rine 33 zvine 133,091. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 336,096 zvine 3,336,079. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 606 ane gumi nezvisere zvine 2,618,101. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Chinyura patuita pavo mutungamiri weMBC Alliance vaNelson Chamisa vanotenda vagari vekumashoreland central pamusoro pekufatambira kwavakaita uye pamisangano yavakaita navo, vachiti nzvimbo iyi izere vatungamiri. Mutevedzeri wemutauriri weMBC Alliance vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti kumashoreland central vaChamisa vakaita misangano nevatsigiri vavo paDotito, Nyanewe, Nyamanyanya, Chimanda, Nyamatikiti, Neruwa, vachiti vatsigiri vebato reZANU PF vakaedza kuvhiringanisa ngano yavo sezvo vakaita kune mamwe matunhu asi vakatadza.
Vanga vari kumashonare central pavanga vachitaura nemacommunity leaders, vachitaura nevakuru vanobata basa munyaya dzeteaching, vachitaura nevesisati, vachitaura nevakasiyana siyana. Ipapo tafamba kubva kuRushinga tataura nevanhu vakasiyana siyana kuTotido, tafamba kuMount Darwin, kunzvimbo dzakasiyana siyana. Apa mutungamiri vaAdvocate Nelson Chamisa vagamuchirwa neruzhinji rwemashonaland central. Yakatikoshera isu semudemocratic movement because ndo panga pane ZANUPF painetsa makore akasiyana siyana, vanhu vataura nhoroondo dzeviolence, mhirizhonga yaiitika yakasiyana siyana, nekuti mukore uno vanhu vanofanira kuita sei kuti timekeshwa kuti hapana mhirizhonga, uye vanhu vanovhota, uye ballot rinoprotekta, uye vanhu vanofambisa sei kuti tiite win Zimbabwe for change in the next election.
Saka zvinhu zviri kufamba hazvo zvakanaka, hapana chinonetsa.
Isu MDC Alliance tafara. Of course ZANUPF inounza vanhu vayo kuti vaite violence nekuda kumisa mafambiro edu, kuchimiswa kumaroadblock nevanhu veZANUPF vachiimba vachikumbura mabasa. Taakuziva kuti vari kuziva kuti Advocate Nelson Chamisa ndiye unogona kunza mabasa munyika, ndosaka vakabata maplacards anenge achitaura kuti President Chamisa tikuda mabasa.
Zvino vachiziva vanhu veZANUPF vakaudza vaChamisa kuti vari kuda mabasa, makavaudza kuti
tavaudza kuti president vaziva kuti muda mabasa, vapei mukana vatungamire gore ra2023 kuti vakupei mabasa sechikumbiro chavaita. Thank you very much.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tatadza kubata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Komishini yemuSouth Africa inoona nezvesarudzo yeIndependent Electoral Commission inoti pakupera kwezuva nezuro chitatu yakanga yatambira zvichemo makumi masere kubva kumapato akasiyana siyana, nevamwe vaikwikwidza musarudzo vakazvimirira ichiti zvichemo zvose zvichaongororwa. Kubva musi wemuvhuro vanhu muSouth Africa vakaita sarudzo dzemamunisipariti enyika yose. Vanongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vanoti kutsigirwa kwebato reAfrican National Congress kuri kuramba kuchidzika gore negore. Tabata muzvinafundo Mukonza kuti vatiudze zvabuda musarudzo idzi.
Zvabuda musarudzo zvikuratidza kuti bato reANC rinova iro ndiro bato riri kutonga rine 44.3%, richiteererwa nebato reDemocratic Alliance DA rine 24.81%, riri pachinhano chechitatu Economic Freedom Fighters rine 10.48%. Panumber 4 pane Inkatha Freedom Party ine 6.41%. Asiwo chimwe chiri kunakidza ndechekuti pane bato rakaumbwa manje manje rinonzi Action SA, iro riri kutungamirwa nava Herman Mashaba vakanga vambori kubato reDA. Bato irori rakagona riri kuratidza kuti ragona kuwana 1.98% yemavhotsi. Kune mamwe mapato madiki madiki vakaita sana Good Danakop nemamwe madiki akawana mavhotsi akanga akatishomeke chaizvo. Ndo mabudiro aita sarudzo dzemuSouth Africa dze ma local government election.
Mapato akakwikwidza ari kuti pamusoro pesarudzo iyi, professor.
Vemapato akakwikwidza vari kuti vari kutambira zvabuda musarudzo hongu chemo zviripo pano nepapo, asi hapana achati kuzvichemo izvozvo sarudzo idzi dzinganzi dziri free and fair. Vezvematongerwo enyika vakapinda musarudzo vanenge vari kutambira zvakabuda musarudzo iyi.
Takatarisa sarudzo idzi, ANC sebato ratonga kubva kuwana kuzvitonga kuzere kweSouth Africa inofungei nechimiro chayo neveruzhinji?
ANC hongu ndiro bato ratonga nyika yeSouth Africa kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1994. Asi chatiri kuona ndechekuti uwandu hwevatsigiri vayo vari kuivhotera musarudzo huri kuramba huchingoderera, zvekuti tikatarisa musarudzo idzo dzidzi dzaimuswa 1 November 2021, tinotoona kuti vanhu vakatodzikira, vanhu vakavhotera ANC vakadzikira kuenda pasi pe 50% yemavhotsi ese zvavo. Zvichiratidza kuti vanhu vangu vanoida ANC asi havasi kugutsikana nemaitiro ayo mushure mekunge yapuwa mukana wekuti itonge.
Avo vange vari muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuPretoria, South Africa, New Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com rinoti chiremba vane mukurumbira Muriel Selma Falala vakashaya mutsauna yavakaita nemotikari muBulawayo. Zvinonzi Dr. Falala vakange vari voga mumotikari vakakudubuka padyo nechipatara cheUnited Bulawayo Hospitals. MuNewsday, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanozivisa kuti hurumende yakadoma chikwata chevanhu vanoongorora nguva dzose dzose zvinonyorwa pasocial media nezvizvarwa zveZimbabwe. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yava Munangagwa yapinza muHarare vasori nemapurisa anodzivirira mhirizhonga sezvo kuchifungirwa kuti vanhu vangapanduka chironguva. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vatsigiri vese veStudio 7 intinoitwa chitova kuCape Town kuSouth Africa. Tinombotaurawo pamusoro pekushungurudzwa kuita vanhu munyika yedu yeZimbabwe, zvanyanya vanhu vezanupf vanyanya utsinye umbimbitoga makore 41 musoro meunge tabva kuindependence, asi chikuitwa hapana. Basa kuparadza nyika nekutora upfumi hwenyika. Vana veZimbabwe vangu vafarira kunze kwenyika nepamusana pekukundikana kweZanupf. Tototide Mwari vapinze yabhosi zvanyanya zveZimbabwe.
Magadi paStudio 7, ya kune vamwe madhara ava kushungurudza nokugwadzisa moyo akaita sana Chinamasa. Munhu achitaura kuti kwai Chamisa naTendai Biti vanotamba nevanoita playing with the fire nenyaya yekuda kusunungura vanhu kwavari kuita, akavona zvokuti nyika ndeyake Chinamasa.
Makadi vashamarari veStudio 7, ya ndiva Jeremiah Viriri paBulawayo apa. Ndinodakadzwa nenhau dzenyu dzemakuseni manheru adzakarurama semukaka unoraramisa usvava ukaka wamai. Ndingaita sei chaizvo kuti ndiwane nhau dzenyu idzi? Ndinotodziwanawo kubva kuna sisi vari kusouth uku, asi ndee ndichidzidawo kuti dziwiwo kwandiri direct makuseni nemanheru ndinodziterera chaizvo nguva dzose ndinotoita dzekutotsvaka kana vasina kutotumira ndinototambudzika chaizvo.
Zvakaoma shuro. Mubato reZANU-PF vatungamiriri veZANU-PF vane pfungwa dzehwanana. Hukuswere kurota kuti kwai masankishini anokumbidzwa kuswere muchibuda kupasisa mitemo yekuti wakumbira masankishini unofanirwa kuiswa mujeri. Masankishini anokumbirwa here? Kana kuti izvozvo zvamuri kudoita mitemo yamuri kuisa iyoyo yokudzvanyirira vanhu ndo iri kukupisai masankishini. Pachina pacho kuti muchinotanga kuratidza kuti muone kukambenera kuti masankishini abiswe mutevedzere kodzero dzavanhu. But iye zvino muri kutanga kuda kuhamenda mitemo mushandisa majority yeparliament yokudzvanyira mitemo yaishanda kare makare kare. Asi ndiye muri kuda kudzosa ipo masankishini anongoramba aripo tatende.
Ndinoona sekuti vamunangagwa vanogona havo kuonana nemutungamiri weBritain kana kusanana navo, asi pane zvese zvavakaronga kunongova kutungana kwembudzi. Uye ndinoona sekuti vari kutamba nenguva kutemera nyoka ruzhova kuti ivo vanoenda kusangana nemutungamiri weBritain vachiwatsanangurira maererano nechi nemasankishini. Bozi, chawanenge wakuita wanenge wakuona kunge mutungamiri weBritain asina zvakakwana semunhu anopenga. So ndinoona sekuti mutungamiri weBritain munhu achatoramba kusangana vamunangagwa kana kuti vachasanganawo zvavo vachitaura dzimwe nyaya asi vasingatauri nenyaya dzemasankishini. Bozi, vamunangagwa vachaenda kupembedza zvinhu zvekuti takazodai takazodai, asi ivo vatungamiri weBritain vatoripo pakuona zvinoitika muZimbabwe. Bozi, mugara kutarisa kuti muZimbabwe mamwedzi apfuure makaona zvakaita vachamisa vakana mazvakaitwa talenti chiunga nevamwe vasingagonodomani mazita tinoswerera. So ndinoona sekuti hapana chinobuda, asi vachenjere kuti 2023 panogona kuwedzera zvimwe zvirango nemhaka yematongero avo kutonga nedemo.
Studio 7 apo pastudio 7 makadii ku vana veZimbabwe tanzwa nana Munangagwa tanzwa, tiri kutichamisa. Ngachipinde hake mukomana 2023 ndatendako.
Nyaya dzekuti mabielections haaitwe kuda kungowandawo nechigunwa. How can you say by-election haiitwe nenyaya yekuti COVID? Pa-polling station pane paine vanhu vangani? Zvikoro zvakavhurwa zvinenge zviine vana ma700 800 of which vanenge vari vana vadiki vasingakwanisi kuita social distance, vasingakwanisi kupfeka mamask. Zvino pa-polling station yekuti inogona kuita vanhu kana 200-300 at a time vari vanhu vakuru vanogona kuzvidzivirira kubva kucovid. Kungodawo kuhwanda nechigunu kuriitwa negavhenmendi yedu iripo kutya kutongorohwa zvavo. Otherwise hapana kana chavari kukwanisa kutiitira muno munhu. Saka kutya kutodyiwa ipapapa kuti vanyatsozviona kuti vanhu havachadini zveZANU-PF. Saka maelections ngaaitwe, maelections ngaaitwe tinyatsoona picture yekuti zvinhu zviri kuenda nekupi munyika. Ndini zvangu ndiri kunakirwa zvangu nezviri kuitika muZANU-PF.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa chekuZimbabwe chakakwikwidza nechipiri musarudzo yameya wedhorobha reAllentown muPennsylvania vaSolomon Tembo vanoti kunyange zvavo vakakundwa musarudzo vanonzwa manyukunyuku ekuti vakakwanisa kuve mumwe wevanhu vatatu vakakwikwidza musarudzo iyi. Vatembo vakambokwikwidza zvakare musarudzo yameya wedhorobha ravo muna 2017 vakakundwa zvakare. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navatembo avo vanoti vakadzidza zvakawanda musarudzo iyi.
You know, kana wafunga zvekurana as far as me and independent saka ndakirana against Simongo zwa mabato maumbaya Republicans ma Democrats saka zvivindi zvakakura chaizvo kuti unge uri kachina nechakadaro asi ino mavhoti akaitwa vanhu vakawanda andina kuona hangu ma police stations which I thought maybe vanhu vanga vhota kutaura nema mailing ballots ndakatarisa kuma 5 o'clock ndikozi vanhu vakawanda vanopedza basa kuma 5 saka we were going to ma polling stations ndaisanga naone vamwe makandidates andaikwikwidzana nao vameti na varamosi chingodiscusawo chingoona kuti hakuna vanhu vakawanda vari kuyavhota because kwangu kusina malaini aya tinomboona yekuti panenge pane 40 kana 50 taingoona apa pane polisi panoni 4 pane 5 pane 2 kana nini pane kana unovhota think I saw like maybe 6-7 people inside saka I think most of the votes anga akaraitwa kudhara kuma mailing ballots asi people were so enthusiastic kuno kuona kuti ndiani achahwina vanhu vanga vachitaura ma streets when walking you could see vanhu vanga vachiti hey, vatembo vatembo ino vameti vameti saka zvinhu zvaitika zvavo kudhishi vanhu vari kufarira election yanezuvai
iko kupinda kwamaita musarudzo iyi vatembo tinoona kuti mapinda musarudzo kaviri ikoko kuAllentown zvii zvazvinodzidzisa kana kuratidza kune vanenge vabvawo kune dzimwe nyika vachiuya kunogara muamerica
zvinoratidza kuti don't ever give up munongozivawo kuti munhu kana uchida kuwina unongoramba uchikwidza even ukaruza pakutanga apa unotorawo kechipiri wotoraya kechitatu maliza zvakawanda vanoruza vana obama vakamboruza zvakawanda vana George Washington vese ava vanavarino vana Bush saka unotongoendawo nezvindi zvekuti kana ndaruza don't give up hanzi unototi work hard the next time unoonawo kuti waionawo sapoti yako inokuchingamidzawo ichifamba newe ichiita kuti ukwanise kuwana mavhoti akati o ivo varamosi futi vandakaita navo ekechipiri vakaruzawo meti anga atatamburana zvake this was his first time kurana even muchikoro chaimo ukafoira z7 unotoripita futi tupasi
makambenge mambosangana nedambudziko rechirwere checancer kana redenda recancer makapona makakwanisa kunge muchikwikwidza musarudzo iyoyi zvii zvamungataurira vateereri
iya zvinhu zvandainamatira because kana mimajonga ndofunga makatombondivhakachira kuno kumba kuzondiona sezvo ndandine cancer yanga yapa for stage asi nekunamata kwatakaita nekunamata kwamakaita imi nemadzimai enyu vese vauya kubva kuWashington nesapoti yandaiwana zvinhu zvakaita kuti ndipore ndiite discovery and discovery yacho yakandoshamisa inini nekushamisa vanhu vakawanda because havaifungira kuti ndichaita discovery yakadaro iye manje kuti vakuno handisina kesa yacho dokta akandotiti chereti yakuya ndaenda every 6 months kunotariswa iye manje akati kuya once a year I didn't want to see you but can just come once in a day in case saka zvinhu zvakatonditi ha kana zvadaro chereki yandikwipise futi maelections ari kuitwa muno mu-2021 imari ndaona mbeya because sivo vanhu vangu vachindifarirawo kuti ndite sendikwipise sezvo vangaona kuti ndarikavha ndahealth and everything saka ndachikwikwisa futi we vanhu vanokufarira muno even uri independent potraya futi saka zvinhu zvandakanamatirwa nemi vese neniwo ndikakunda kenza ndikatiwa ndakupinda futi muchi muresi ino saka zvinhu zvandakuita nemabhizinesi andikuita everything saka handisi kupika wiki kana kurwara kana kuta sendamunhu akufana navanhu vamwe vese vari mumastreets mumasina kenza yachoyo
vasolomon tembo vari parunhare nestudio 7 vari kuAllentown kupennsylvania najonga kandemiri westudio 7
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inokurudzirwa kuti isimbaradze kudzidzisa vanhu nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yecovid-19 mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanotenda vagari vekumashonaland central mukutambira kwavakavaita nevatsigiri vebato ravo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau Ndini tanono kawande, ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.